Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera nakavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechipiri mbudzi 1 2016. Makaterera ku Studio 7 nepfenyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
But I can tell you right now kuti emergency application is being filed shortly, challenging mutemo iyoyo.
Mamwe magweta anoti ave kugadzirira kuenda kumatare kunopikisa mutemo wakadzikwa nemutungamiri wenyika wekuti RBZ ichiparure mabond notes.
Mutemo inaita kuti varidzi venyika vafume, ndiyo mutemo yatofungidzira kuti kana tiri vanhu vane pfungwa zvokuenda mberi, ndiyo mutemo yakanakira vanhu.
Nhasi tiri kutaura nenhengo dzezanu PF nezvemitemo yakadzikwa mudare reparamende kubva muna 1980. Zesine inoita musangano wekuziya mitemo yesarudzo. Mamite Warriors otatarika kuwana mari yekuenda kumakwikwi eAfrica Women's Championships kuCameroon. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Nhasi muchirongwa chedu chatinotarisa matengero ari kuita bato rezanu PF, tiri kutarisa zviri kuitwa nebato iri mudare reparamende. Bato rezanu PF ndiro rakakunda musarudzo dzemutungamiri wehurumende neparamende idzo dzakaitwa muna 1980, zvichitevera hondo yerusununguko, uye kubvira ipapo kusvika pari zvino ndiro riri kutonga. Zanu PF yakazongokundwa musarudzo neMDC muna 2008, asi musarudzo dzakatevera muna 2013 zanu yakakunda zvakare. Komitemo iri kudzikwa nezanu PF yabatsira nyika here? Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Basa reparamende kudzika mitemo munyika, uye kunyange hazvo paine kugunun'una kubva kune vamwe kuti mimwe mitemo yenyika inodzvinyirira nekumbunyikidza vanhu, nhengo dzebato riri kutonga rezanu PF dzinoti bato radzo rakashandisa simba raro reuwandu hwaro muparamende kudzika mitemo yakasunungura veruzhinji kubva kuudzvanyirere. Vanokokera bato iri mudare reparamende kana kuti Chief Whip vaLove More Matuke vanoti mitemo yakaita sei kuendesa upfumi kuvatema mitemo yakanaka chose.
Mitemo inoita kuti varidzi venyika vafume, ndiyo mutemo yatofungidzira kuti kana tiri vanhu vane pfungwa zvokuenda mberi, ndiyo mutemo yakanakira vanhu.
Asi vamwe vanoti nyaya yeuori yapa kuti vashaye chinobudirira, asi vamatuke vanoti bato ravo harikurudzire uori.
Ingatova muchetura kana kuti poison, hatirisi kukurudzira nyaya dzeuori.
Asi vamwe vanoti mitemo yakaita sePublic Order and Security Act haina kusiyana nemutemo wainge uriko munguva yeRhodesia, weLaw and Order Maintenance Act. Izvi zvinonzi zvakafananawo nemutemo weAccess to Information and Protection of Privacy Act. Mitemo iyi inonzi nevamwe inodzvinyirira vanhu. Bato rezanu PF riri kuda kudzika mumwe mutemo wekusora unonzi Cybercrime Bill. Mutemo uyu unonzi nemamwe magweta wakatorwa kubva kuLesotho. Asi gurukota rezveumhizha mukufambiswa kwemashoko vasupa mandowanzira vanoti vanhu vanotaura izvi havasi kunyatsonzwisisa.
Izvozvo manyepo kusaziva. Nyaya iripo ndoyokuti kutorina magwaro akaitwa neITU achikurudzira SADC kuti ishande iri pamwepo kakugadzira mitemo yecyber seyataa kugadzira muno. Saka mtemo yoyo mchaona kuti uri kufanana nemtemo uri kuZambia, uri kuNamibia, uri kuBotswana. Ava vanotanzi takakopa kusaziva.
Vamatuki vanotiwo mimwe mitemo inenge ichingoshorwa ZANU PF, mitemo inenge yatendranwa nemapato ose ari mudare reparamende. Vaimbokokera bato rezanu PF mudare reparamende uye vaive gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu varugare gumbo, vanotendrana navamatuke asi vachitenda kuti pachine basa kugadzirisa mitemo kuti iendera nebumbiro idzva remutemo wakatambirwa muna 2013.
Mitemo iri kugadzirwa iko zvino haisiri yezanu PF, mitemo yeZimbabwe yakaitwa namapato akabatana ese ezanu PF, MDCT neimwe yokwana Welshman yai. Zvatakabvumidzana pabumbiro iroro ratakaita, zvakawanda zvacho hazvisati zvapera kugadziridzwa.
Nhengo yezanu PF vamatindina vachimirira Mazoe North mudare National Assembly, zvakare vari gurukota redunhu reMashonaland and Central, vanoti bato ravo rakashandisa uwandu hwaro mudare iri kusandura mitemo yakawanda yaidzvanyira veruzhinji munyika. Kutanga kuma 1980 nyika ichangowana kuzvitonga kuzere.
Wakutanga mutemo unonzi Legal Age of Majority Act wairambidza vakadzi nevarume ngo vakabatana vari panzvimbo imwe chete. It was the greatest empowerment for vanhu vedu kunyanya madzimai.
Vaimbova gurukota uye vari nhengo yeCentral Committee yeZanu PF vapo mangwana vanoti bato ravo rakadzika mitemo yakanaka muparamende dzavaitonga. Vanoti semienzaniso, paramende nehurumende yeZanu PF yakadzika mitemo yakasimudza dzidzo munyika. Vamangwana vanotiwo vakadzika mitemo yakasimudzira mabasa eutano munyika.
Education Act yakakonzeresa kuti kuwandwe kufunda. Generally vane muZimbabwe vakafunda zvichibva nekodzero dzakachiswa mutemo neZanu PF. Health Act wane zvipatara kwese kwese Zimbabwe yese, muwadhi yoga yoga muZimbabwe mune kliniki irimo, zvakaitwa neZanu PF.
Vamangwana vanoendera mberi vachiti paramende dzeZanu PF dzakagadzirawo mutemo wokuenzanisa mikana pakati pevarume nevanhukadzi mumabasa, pamwe nekupa veruzhinji masimba munyaya dzeupfumi nemabhizimisi.
Vapalenda Christian Act, Indigenization Act, zvese zvakaitwa neZanu PF. Vana veZimbabwe vadye upfumi hwavo, vadye nhaka yavo.
Vamangwana vanoti basa guru rakaitwa neparamende kunyora bumbiro idzva remutemo wenyika iro rakatanga kushanda muna 2013. Asi vadina vanoti paramende yeZanu PF ichine basa guru rekugadzirisa mutemo wenyika kuti utevedzerewo zvido zvevanhu. Kunze kwemutemo, hurumende yeZanu PF inoti yakaitawo zvirongwa zvakawanda zvainge zvakanangana nekusimudzira upfumi hwenyika, uye zvimwe zvirongwa zvacho hazvina kubudirira sezvo zvakatosiya vanhu vari varombo. Vamangwana vanobvuma kuti zvirongwa izvi zvakaita seEconomic Structural Adjustment Program kana kuti ESAP hazvina kubudirira nekuti hurumende yavo yaida rubatsiro rwemari kubva kumasangano akaita seIMF neWorld Bank.
Takati tichida mari yokunze topuwa mitemo yekuti rongai upfumi hwenyu makadai makadai makadai, totevedzera tichida zvinotibetsera zvoripinza muchodzi.
ZANU PF yange iri kutungamira hurumende neparamende kubva muna 1980 kusiya kwemuna 2008 kusvika muna 2013, apo yakakundwa musarudzo dzeparamende neMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai. Nekuda kwekusawirirana nemhirizhonga pakazoumbwa hurumende yemubatanidzwa, asi mushure mesarudzo dza2013 ZANU PF yave nenhengo dzakawanda zvekuti inogona kuvandudza mitemo pasina anoivhiringidza. Vanoongorora zvematongerwo enyika zvakare vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vanoti vanobvumirana nenhengo dzeZanu PF kuti pane mimwe mitemo yakadzikwa neparamende nehurumende yeZanu PF, asi vanoti chinangwa change chisiri chekubatsira vazhinji asi chekuda kuchengetedza masimba kwenhengo dzebato iri. Semuenzaniso vanoti mutemo wokubvisa zvigaro makumi maviri zvainge zvasiyirwa varungu muparamende wainge wakanaka chose, uye mutemo wokutora minda kuvachena waive nechinangwa chakanaka. Asi vanoti mutemo wokutora minda uyu hauna kuzotevedzwa sezvainge zvakatarisirwa neveruzhinji.
Hongu zvanga zvisina kukodzera kuti vhuro muno munyika rirambe rine vashoma vachena. Asi muchaona kuti kuitwa kwazvakaitwa hakusi kuya kunoita kuti nyika ienderere mberi. Pane vashoma vakazotora mapurazi akawanda.
Vanoenderera mberi vachiti kunyange mutemo wedzidzo weEducation Act wange wakanaka chose uye wakambotevedzwa mumakore ekuma 1980 nekuma 1990, pari zvino mutemo iyi haichatevedzwa Izvo zvavekuita kuti veruzhinji vatadze kuenda kuchikoro zvikuru sei zvikoro zvepamusoro.
Hongu ZANU-PF mutemo uyo wakaita kuti dzidzo muno munyika ive nekakusununguka kwekanguvana regaiti taure ndichidaro. Because muchaona kuti vanhu vakaona dzidzo asi izvozvi zvavakunetsa kuti vanhu vawane dzidzo.
Mutevedzeri wasachigaro wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaGeorge Makoni vaudza Studio 7 kuti havaoni mitemo yakanaka yakadzikwa neparamende yeZANU-PF zvikuru sei kubva muna 2000 vachiti ndipo pakatanga kurukwa mitemo yaidzvinyira vanhu zvakanyanya. Vanoti mitemo iyi inosanganisira IPA, POSA ne Criminal Law Codification Reform Act.
Mitemo yavakaita yakaita sana POSA nana IPA inodzvanyira vanhu kuti vasakwanise kunge vachiungana uye kuti vatori venhau vasange vachikwanisa kuita basa ravo zvakanaka.
Imwe nengo yeparamende yebato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaWalsh Mincube amai Priscilla Misaherambwe Mushonga vanoti hapana mitemo yakaitwa nenhengo dzedare reparamende kubva kuZANU-PF vachiti mitemo yese inouya kudare inobva kuvatungamiriri vehurumende panguva iyoyo.
Tingatotaura kuti members of parliament pane mitemo here yaiunzwa nehurumende yavakakwanisa kuti vasapote inokwanisa kupa shanduro, asi hapana mutemo wandirogona kukudza wandiroti uyu wakagadzirwa neparamende.
Asi vamangwana vanoti hapana chakashata pane izvi vachiti bato rinotonga ndiro rinodzika mitemo yarinoda munyika ipi zvayo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Musakanganwa kuteerera chirongwa chedu mangwana, apo tichange tichitarisa nhoroondo pamwe nemamiriro akaita bato riri kutonga reZANU-PF. Kana paine zvamunoda kutaura nezvechirongwa chedu, tumirai matext message kana video paWhatsApp page yedu inoti 001-202-465-0318. Veruzhinji muHarare vanoti havasi kufara neurongwa hwehurumende hwekuparura kushandiswa kwemabond notes mwedzi uno, vachiti pane mukana wekuti vacharasikirwa nemari dzavo dzagara dziri mumabhanga. Asi vamwewo vanoti iri idanho rakanaka riri kutorwa nehurumende. Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Vamwe vagari vemuHarare vakaita samai Christine Chabikwa vanogara muWestgate muno muHarare vanoti havasi kufara neurongwa uhu. Amai Chabikwa vanoti vari kutyira kuti vangangoruza mari yavo iri mubhanga kana mabond notes atanga kushandiswa.
Inini mabond handisi kumada nekuti mari yangu yese iri kubhengi, handizoti chaita sei. Ndine mari yangu yakawanda iri US dollar yandisiri kuziva kuti future chine yakamira sei. Ende kuinvesta muno mukwa kutyisa nenyaya yekuti hauzive kuti ukainvesta neUS uchazorwana here kandi wakutonyura.
Izvi zvatsinirwa namuzvare Talent Mugoni avo vati vanogara kudziva rasekwa.
Inini mabond notes ndikutomada ende ndikutomada ndakatomamirira atononoka kuya nekuti ko zvinezvi murungu wangu ane 2 months haasi kundipa mari, anongobuda achitaura kuenda kubhengi kunotora mari otanzi hakuna mari, mari haisi kubuda. Pamwe mabhondi akauya pamwe ndichaonawo salari yangu zvekunzonzi kubhengi kana azouya maus ine handitorina kana dhora ririko kunze kwesalari yangu andira kuti ipire. Mabhondi ngaauye, ndakatomamirira kuno.
Amai Field achiware vanogara mumebhoreri muno muHarare uye vane chitoro chiri mudhorobha. Amai Chiware vati vanoona sekuti kushandiswa kuruda kuitwa mabond notes nehurumende kubirana kuri pachena.
Isusu hatisi kuda nyema bond notes because enezvi ndine shop handiti supermarket ndakatenga zvinhu zvangu in US dollars. Ndine shop yefurniture ndotendeka zvinhu zvo nemabond notes hazvishande. So the best thing for now tiri kuvhara mashops edu tobuda munomu because handizive kuti kandakateka zvangu in my US dollars zvinofamba sei. Ndotengesa no. Ndirozonoorder kupi nezvimabond kwandikwazvavezvozvo hatizoziva zviri kufamba sei.
Asi mumwe mugari wekuAshdown Park vagari kaigovero vati vari kutambira mabond notes aya vachiti zvakakosha kuti nyika ivewo nemari yainoti ndeyayo.
Bheta mabhondi iyayo akandingirina zvitori nani akanga ari munomu pane kuti tione kuti tichishandisa mahusa nekuti mahusa akangotorwawo tinobva tasara tisina mari. saka beta ti tisiwe tine mabondi yanga vaite kuti mabondi awe
banga guru renyika re Reserve Bank of Zimbabwe kana kuti RBZ rinoti mabond notes achatanga kushanda mwedzi uno mushure mekunge vashambadzira kuunzwa kwawo kuitira kuti veruzhinji vanzwisise nezvavo gavuna webhanga iri vaJohn Mangunjwa vanoti mabond notes achashandiswa senzira yekukurudzira kuti vanhu vatengese kunze kwenyika kana kuti export incentive zvichakadai mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vakashandisa masimba avo nezuro kudzika mutemo wekuti mabond notes aya achitanga kushanda vari kupikisana neurongwa uhu vanoti hurumende iri kuedza kudzosa mari yemuZimbabwe nerweseri ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.
Makaterera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hazvisi kushamisa kuti sarudzo dzemutungamiri wenyika dzemuAmerica dzanga dzichimboonekwa sedziri pachena kuti ndiana anokunda dzashanduka dzave musvondo rekupedzisira zvichitevera mwedzi waGumi Guru uyo wakaona pachipotiswa mashoko pamusoro pevaviri vari kukwikwidza aya anoonekwa seangangoshandura mamiriro angangoita zvinhu. Mumwe mukuru mauto eIraq anoti mauto epamusoro atora nepfenyuro yeterevhizheni yehurumende iri mukati meMosul serimwe redanho rekuburitsa chikwata cheISIS kubva muguta iri. Musangano wemazuva maviri wanga vakarongwa nesangano rinoongorora sarudzo munyika reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI wapera nhasi muguta reUlawayo uye vanga vachipinda mumusangano uyu vachiwirirana kuti pachine zvakawanda zvinofanirwa kuitwa kuti sarudzo dzakatarisirwa muna 2018 dzibudirire. Vamiriri vemapato akawanda anopikisa masangano akazvimirira pamwe nevakuru veZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC vapinda mumusangano uyu. Nyanzvi mune zvesarudzo dzinobva munyika dzemuAfrica pamwe nemhiri kwemakungwa ndevamwe vevanhu vanonzi vapindawo mumusangano uyu. Asi bato reZANU-PF rinonzi harina kupinda mumusangano uyu kunyange hazvo rakanga rakakokwawo pamwe nemamwe masangano pamwe nemapato ezvematongerwo enyika. Kuti tinzwe kuti vemapato ezvematongerwo enyika vaonawo sei musangano uyu tabata mutauriri weMDCT vaobet gutu avanga vakamirira bato ravo kumusangano uyu.
Musangano uyu watipa mukana wokuti tigadzirire tichivapawo zvichemo zvedu kuti vezeki vanga varipo vakamiririrwawo naacting chief election officer wavo vanoitwa ivo vautoile Slaigwana. Saka tawana mukana wokuti titaurewo zvinhu zvedu isu vemapato ematongerwo enyika tichivapirawo kuti sei tisiri kunyanyofara nemabatirwo ari kuitwa basa nezeki. Saka zvatipawo mukana wokuti vazive patinoti apa hatifari napo, apa tofara napo, kana tichibudirana pachena zvikuru. Wanga usiri musangano uyawo kuti tingofadzana, aiwa tahatitoriwo musangano wokuti mujurungu anotiwo kutaura frank talk. Saka tinotenda zvikuru nevezesini vatipa mukana wakadayo.
Chii chikuru chamungati chatsanangurwa nezek chamatambira tichiona kuti magara manga muchinyunyuta nemafambiso anoitwa basa nezek?
Tingangoti zvataurwa nezeki zvatatambira zvishoma nekuti ngoma ndiyo vanongotaura ivo nguva zhinji kuti vari kuita basa ravo nemazvo, hapana kwava vakarerekera. Asi tichiziva hedu kuti kana taakusvika paground practically tinoona kuti ivo havasi kunapeta basa ravo nemazvo, nokuti zvanyanyotinyunyutisa ndezvekuti vakakoka mapato ose makuru kunyanya ezvematongerwo enyika, asi bato rinotonga reZANU-PF harina kuona zvichikodzera kuti ritume nhume yavo kuno kumusangano, zvichireva kuti pane zvavanoziva zvavanotoita nerweseri.
Ko panyaya yemhirizhonga makurukurawo here nyaya iri semusangano?
zvakanyanya. Tataura manyaya emhirizhonga kuti mhirizhonga inowanzoitika kuya kune matunhu anenge achiita maelection kana mazuva ano kune mabi election. Saka zvose izvi tazvitaura nokuti mhirizhonga kana kuti yatinangoti violence inoitika nenzira dzakasiyana-siyana. Kune violence inonzi physical, kune imwe violence yokusichidyira.
Mutauriri weMDC TV Obet Gutu vari parunhare neStudio 7 kuBulawayo. Muchirongwa chedu chatinotarisa nyaya dzezveupfumi, tiri kuenderera mberi tichitarisa nyaya yemutemo wakaparurwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe wekuti mabond notes atange kushanda. Ko, zvaitwa navaMugabe zviri pamutemo here? Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 anotipa zvinotevera.
Vaimbova gurukota rezveupfumi vatendai biti avo vave kutungamirawo bato rinopikisa rePeople's Democratic Party vanoti ivo nemamwe magweta anosanganisirawo eZimbabwe Lawyers for Human Rights vavogadzirira kunopikisa kumatare mutemo uyu nekuti unotyora bumbiro remutemo.
Kune application iri kutoitwa izvezvi kutaura kuno kwandiri kuita. An agent application is going to be filed very soon. Tinoda kuedzawo kuti tibatirane neveZimbabwe Lawyers for Human Rights to file another separate one in city agent. But I can tell you right now kuti an agent application is going to be filed shortly challenging mutemo iyoyo. Chanyanyonetsa paposhwa kaviri. One, paposhwa kuti pasainiswa Presidential Powers Temporal Measures Act. Pozoposhwa nenyaya introduction ye bond note recently backed by any value. So I think the courts are going to be very busy in the next few weeks.
Mashoko aya anotsinirwawo namuzvinafundo Love Mo Maduku vanotungamira bato rinopikisa reNCA uye vari gweta.
Hazvisi pamutemo, havana kutevedza constitution. Constitution haichabvumidzi kuti president achinje zvinenge zviri muact of parliament. Vaifanira kutoenda kuparliament. Parliament handi kozva vari kuti vari kuchinja mutemo weparliament. Saka vaifanira kutoenda kuparliament kunochinja mutemo iwo.
Vabiti vanoti pane zvinhu zvakawanda zvakakanganiswa nehurumende isati yaparura mutemo uyu. Vanoenderera mberi vachitiwo zvekuti dhora rekuAmerica nebond note zvine uremu hwakafanana ndezvemugodzi matsuro.
Any economist anoziva kuti even mukaita mari hamukwanisi kuti muite a fixed exchange rate. The reason is very simple. Ndekuti mari yenyika inoreflecta economy. Mukatarisa randi reria. Randi riri kudonha richikwira richidonha richikwira zvichidependa nekuti economy yekusouth africa iri kutongwa sei.
Muzvinafundo Maduku vanotiwo pane dzimwe nzira dzakawanda dzinokwanisa kushandiswa nevanhu kuratidza kunyunyuta kwavo kunze kwekuenda kumatare.
Kanasida noenda kukoti kana sovanzi kuenda kukoti voita zvekunetsana nehurumende kunetsana naye kuti akuratidzira.
Rimwe gweta vaTerence Hussein ava vanombomirira vaMugabe mune dzimwe nyaya vatendawo kuti vanhu vanokwanisa kuenda kumatare kana vasingawirirane nemutemo uyo.
Vehurumende vanofanirwa kutedzera mutemo chai chai kuti zvisaite izvozvo. Nekukurumidza kwavaita zvingangodaro kuti vanhu vachachema-chema vamwe voenda kumatare.
Pange pasinawo kujeka kuti mabond notes aya imhuka ipi chaizvo. Hurumende yanga ichimboti imari yomboramba kuti imari. Asi vabiti vanoti mubvunzo uyu wazopindurwa nemutemo wakaparurwa navaMugabe uyu.
Ende chimwe chaitika pamutemo waMugabe uyu ndechekuti waanza mubvunzo uye watanga chimbonetsana kunyanyane nemi nemukoma Blessing kuti chinhu ichi imari here kana kuti it's a security instrument issued in terms of the Public Finance Management Act. Nhasi vapindura mubvunzo uyu kuti imari.
VaHussein vanotenderana navo.
Imari nekuti vanoti iri equal kana kuti ine simba yakafanana neye US dollar.
Asi kunyange hazvo vamwe vari kugunun'una nenyaya yemabond notes iyi, mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vabusisa moyo vanoti vanoona achibatsira.
Bond notes tiri kufungawo kuti maybe richatibatsirawo kuti zvinhu zvifambe, vanhu varambe vagone kutenga zvinhu kuti zvange zvakuramba zviri muzvitoro.
Vamoyo vanotiwo mutemo wadzikwa uyu wave kureva kuti zvave nyore uye zviri pamutemo kuparura mabond notes pari zvino. Dr. John Mangujga negurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa vanoti vane chivimbo chekuti vanhu vachatambira mabond notes. Ndakamirira Studio 7 ndiri muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Madzimai munyika ari kukurudzirwa kuti arambe akangwarira chirwere chegomarara repazamu iro rinonzi rinogona kubatawo vanhurume. Mwedzi wapera pasi rose rakanga riri kucherechedza nekudzidzisa vanhu nezvechirwere ichi. Mukuseya nezvechirwere ichi, Mavelas Muhlanganyawi weStudio 7 abata chiremba Dr. Bernadette Ndoro.
Dambudziko randiri kuona guru nderekuti madzimai vari kuuya zvakomba zvapararira. Maybe vanenge vasingaziye kuti chiko chiri pavari nekuti zvinhu zvacho hazvirwadzi. Saka kurudziro yangu ndeyengoti madzimai sekutaurwa kwange kuchingoitwa mwedzi wese, zviongororei zvive miri wenyu zvakakwana kuitira kuti kana pane zvinenge zvazonyuka zvamange nisingaoni mazuva ese, momhanya kuti munoziva kuti zvinorevei kuitira kuti mukurumidze mawana rubatsiro. Zvinova zvinobatsira kuti utano huenderere mberi, upenyu huenderere mberi zvakare.
Zvii zvinoratidza kuti munhu angangove ane gomarara irori rezamu?
Kazhinji kacho vanoita bundu muzamu pekutanga rinenge risingarwadzi, asi rinoenda richikura zvishoma zvishoma. Dzimwe nguva rinozoita kuti vaite chironda pamusoro pebundu iroro muzamu imomo, kana kuita mapundu muhapwa, kana kuzvimba rwoko. Dzimweni nguva kenza yacho inotogona kupararira nemiri wese. Saka tinenge tingokurudzira kuti kuongororai zvese izvozvo mukurumidze mamhanya kana mazviona pamuri kuti muzive. Dzimweni nguva nyatso yavo inogona kunge yakadhonzerwa mukati, dzimweni nguva inogona kunge yakadhonzerwa kurutivi, dzimweni nguva vanogona kuburitsa mvura ine ropa muzamu imomo ivo vasiri kuyamisa. Kazhinji kacho zvinenge zvisingarwadzi.
Dr. Bernadette Ndoro vachitaura paRunare muHarare naMavelas Muhlanganyawi weStudio 7. Mamite Warriors ari kuda mari inoita $300,000 kuti vasimuke kuenda kunokwikwidza kumaAfrica Women's Championships kuCameroon. Asi mari iyi haipo kana sendi zvaro, kwasara mazuva gumi nemasere chete kuti makundano aya atange. Ngatinzwei zvine mutoro wedu enhau Michael Kariati.
Izvi zvataurwa nasachigaro wekomiti iri kuunganidzira chikwata ichi mari muzvari Lilian Mbaiwa. Avo vati mari iyi ndeyekubhadhara ndege nepachanogara vatambi ava, uyezve neyekuvatenda kana vachinge vakunda mumitambo.
Seta target yedu ye300,000 ndo yatiri kufungidzira kuti tikagona kutangira ipapo, then at least vasikana vedu at least it to be a good start yekuti chi vagone kubatsirikanawo.
Muzvari Mbaiwa vanoti ivo vari kutanga kutsvaga mari iyi mangwana manheru apo vari kuita mabiko mune imwe hotera muHarare.
Pakuita raise my funds apa taita tine programs mairi atiri kunyanyotarisira. One dinner dance yatiri kuronga kuita mangwana, inenge iri fundraising dinner dance. Saka tiri kuwana support yemacorporates vari kuuya uchitenga matables kuti batsira kuti tikurumidze kuita fundraise.
Asi muzvari Mbaiwa vanoti kunyange zvakamira zvakadai, Mamite Warriors ari kupinda mukamba mangwana kutanga gadziriro yemakundano emuAfrica aya. Mamite Warriors ayo aifarira kupinda mukamba kutanga kwemwedzi wapera vachiri kumba, sezvo paive pasina mari yekuvapinza mukamba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. apo tiri kutarisa nyaya yehurumende yekuda kutsvaga mari inodarika mamiriyoni 10 emadhora yekusimbaradza chirongwa cheNational Youth Service. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mamwe magweta anoti ave kugadzirira kuenda kumatare kunopikisa mutemo wakadzikwa nemutungamiri wenyika wekuti RBZ ichiparura mabond notes. Nhasi tanga tiri kutaura nenhengo dzezano PF nezvemitemo yadzadzika mudare reparamende kubva muna 1980. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina Chris Gande.